Very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, November the 3rd, 2016. Welcome to the women's segment, the women's roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye. And tonight on the Women's Roundtable, we are looking at the current cash crisis in the country and also plans by the Reserve Bank of Zimbabwe to introduce bond notes. We want to hear and discuss about what impact this will have on women and their families. What are your views on the issue? Join our discussion. You can call us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back. And as you know, Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 13860 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai. And don't forget that we are now live streaming. So if you haven't liked our Facebook pages yet, which are VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7, please go ahead and like them so you can join in the conversation right now. And we're also on the internet and you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com and www.voandebele.com.
Zviri kuvana vezimbabwe kuti vabvume kuti waisa mari yako iri maus nemaranzi wauda kupiwa iri bepa risingatengi anywhere else asi isu tinoziva kuti pamutemo zvisinei nekuti president vari chii nekuti president havangangomuki vachitaura zvavanoda we are saying we deposit us dollars we deposited rands we want that money we want to withdraw that money iri zvatakaisa tiri kutomboregedza kuti tikuda interest but we actually need interest nori kuti mutive mapepa patichadeposita bond tino withdraw
hazvisi zvinhu zvino tambirika chitsotsi chaicho chiri kuitika chiri pachena I think dai hurumende yangobuda pachena kuti yakudzorera Zimbabwe dollar pane kuti munhu awana mari yake muma US dollar anotadza kupiwa mari yake iri muma US dollar zviri kutoitika izvi kushomeka kana kuti kwatingati pachirungu erosion yemasavings newealth yevanhu zvichikonzereswa nehurumende vachishanda nevemabhangi
kuvana vezimbabwe tokutikuudzai kuti peita kana uine us dollar rako dhora muhomwe ka gaisa pasi pepiro handiti pane kuti uriise mubhengi uzoribudise rapepa riri worthless
saka pamabhengi vari kuti tinozo ati we can't guarantee you kuti tinokupai mari in us dollar but tinokupai mari nechi neimwe currency inenge yavepo which is in line with statutory instrument yakaiswa yekuti dzimwe mari dzichapiwa vanhu achange ane mabond notes or mabond notes achange akutrade as legal currency saka mabanks arida kuzvidzivirira nekuti chinoitika ndechekuti munhu anokwanisa kuzoti aenda kubhengi oti ina handisi kuda mabond notes nekuti hazvisiri izvo zvatakawirirana nebhengi saka bhengi riri kuda kuti rizvidzivirire from that eventuality
amabond notes wona lawa aprintwa ngapi kuzava lohlupho olukhulu olufana lolwana olwenzakala ngesikhathi sika Mr. Gono okokuthi kwaba lesikhathi sokubhena imali kuthiwa kubhena imali kwaba le-externalization of foreign currency esabekayo sinokusaba okuthile ukuthi kuzaba lohlupho and uzabona ukuthi laba osiphatheleni laba bazabe belabo bazabe sebesitshanga phansi konyawo into ziza kuba nzima.
Tonight on the Women's Roundtable, we are looking at the current cash crisis in the country and plans by the Reserve Bank of Zimbabwe to introduce bond notes. We want to discuss about what impact this will have on women and their families. What are your views on the issue? This week, President Robert Mugabe used his powers to pass the Presidential Powers Temporary Measures Amendment of Reserve Bank of Zimbabwe Act and issue of bond notes using Regulation 133 of 2016. And the said regulation was passed to create a legal framework for the introduction of the bond notes. But legal experts have already said they would challenge this move. And advocate Fadzai Mahere on her Facebook page said this was illegal and could be challenged in court. And pressure groups have also said they are going to take to the streets to protest this move. Others fear that this is a clever way by the government of bringing back the Zimbabwean dollar through the bond notes, and fear they will lose their savings in banks which are in United States dollars. But others also welcome the move, saying maybe this will ease the cash crisis. What are your views on the issue? And to help us discuss this very important issue, we have some in-studio guests. And we are lucky tonight, we actually have two guests. One guest who's visiting us from Zimbabwe, and our forever faithful in-house guest who lives here in the United States. Welcome to the Women's Roundtable. First, I'll start off with you, Mrs. Dorcas Hove.
Thank you.
And you can introduce yourself. Just tell us a little bit about yourself for those who don't know you.
Mina sesizazana abalaleli ngiyakuthemba liyakhumbula ukuthi sike saxoxa leviki ephelileyo. Ngingomunye wabo mama abathakazelela ukuthi omama labo bazikhulumele imfiso zabo. Ibond note lezayo sifuna ukuthi sizwe kini bomama ukuthi lina liyibona kanjani, iza lisebenzela kanjani. Yikho silapha sithemba ukuthi liza sitshayela ucingo sixoxe kahuhle sisonke sibonisana. Sizwe njalo izikhalazo zenu lokuthi lina libona kanjani ukuthi indaba lingahanjiswa njani.
Thank you there, Mrs. Hove. And from Zimbabwe visiting us, here is Mrs. Netsai Chayendera Besa of Life Ministry of Zimbabwe. Welcome to the program. Just tell us a little bit about yourself.
Thank you. Zita rangu ndinonzi Pastor Netsai Besa. Ndino shanda ne Life Ministry Zimbabwe. Ndoda ungotenda nemkana uno nekuya wakwandakaita kuno ku America. Ndichishika ndichikosangana nenyaya yakanaka yatoda kukurukura panguva ino kuti nyaya iye bond noti yakambomira sei nemunhu wemudzimai. Zvatinoziva tose kuti kana ari munhu wemudzimai ndiye akatakura mhuri. Zvazvakadai so tine urongwa hwakamboitika kumashure. Tine experience yekumashure ya 2008. Asi kuvhunduka here mudzimai kuti zvichida zviya zvakamboitika ndo zvaakudzokorora futi. Hatimbotsanangurirwe nawo ya 2018 noiziva zvitose.
Tiri panyaya iyoyo mavhamatidyo chaizvo zvakanaka. Manga muri kuZimbabwe imi muna 2008. Titsanangurirei kuti zvakafamba sei, tinonzwa kuti vanhu vakangomuka vakaona mangwana achona mari yavo yanga iri maUS dollars musisina mani maZimbabwean dollar. Zvakafamba sei uye zvimi semadzimai makazvibata sei nguva iyoyo?
Zvanga zvakati omei nekuti kana mamine zvamanga mambojaira kuti ndo zviri kuitika wozongofuma ona zvinhu zvasiyana zvinovhundudza, ende zvakavhundudza zveshuwa nekuti zvakaunzawo matambudziko atakaona tose tikapfuura maari achirwadza.
Tinotenda, and we come to you, Mrs. Hove. What's your view of this introduction of the bond note? Motaura yenyu nesindebele.
Hai, balaleli libona kanjani ke ngendaba le ukuthi sokuzasetshenziswa iphepha lina lile mali yenu jikelele ebhenki uthi uyathi ubusuqhutshelwa okuliphepha nje ongeke wacrossa ngalo iborder usuthi uyenze into ojayele ukuthi uzenze. Asazi ke balaleli silindele ukuthi lina lisitshele lisichasisele, but mina ngokwazi kwami ngikhumbula lami nje njengomunye layo wayeke wathi waqinisa lokhu zini ikhanda wazitshela ukuthi angagcina ela kusasa laziwa. Lami ngavuka ngabona kungasela lutho ebank. So sisonke balaleli, ngakho ke asibonisanini ukuthi sithini ke ngendaba lebuhlungu kangaka.
Tinoona maibesa imi mataura kuti munova mufundisi. Timbotisanangureo basa renyura munoita. Uye zvetakatarisana nezvakadai mune makutotora mpiro nemari inenge yapo panguva iyoyo. Zvinokanganisa here zvinhu zvinenge zvakuzoitika mumachechi?
Ichokwadi kuti zvinokanganisa basa rinenge roitika. Nekuti tichitarisa bond rinotipa limitation. Tikangosvika paborder ndoparaperera kushanda. Zvoreya kuti kana tine zvinhu zviri kudikanwa pabasa ramwari kukereke, zviri kuda kutengwa kuSouth Africa, zviri kuda kutengwa kunyika dziri kumwe, hatisisina pekutangira.
My Hove.
Uqinisile sibili. Umama uyacho uyachasisa ukuthi ibond note ichukuthi laba basebenzayo bethenga izinto phecheya kwelizwe njengabo South Africa. Yena umama usebenzela ibandla lesonto ukuthi bechumayeza kulesikhathi abahambayo becrossa besithi bayadinga izinto ezokuba sisiza emsebenzini wabo esontweni. Kodwa ke ibond note utshelile ukuthi iphelela khona phande board. Ungaza kuqumela ucross usithi wothi ngiyethenga awusela mali. Inkathazo ekhona ke la ayijoyo.
Pamakabva kuZimbabwe Maibesa tinoona nyaya yemari yanga iri kunetsa uye zvepari zvino tiri kutonzwa kuti zviri kutoenderera mberi zvii zvamakatarisana nazvo panyaya iyo yekuti munhu awane mari yake inenge iri mubhengi kunyange achiri maUS dollar pari zvino
iko zvino chiri kunetsa ndechekuti kana uine mari yako iri mubhengi hausi kukwanisa kuitora yakawanda uri kutora zvishoma nezvishoma apo unenge uine zvinhu zviri kuda mari yakawanda zvakatarisana newe panguva iyoyo saka zvokonzeresa kuti wakurwadziwa uramba uri kudzokera zuva nezuva uchinomira pamutsetse uchida kuti utore mari yashoma neshoma shoma neshoma paunozopedza kuitora inopedzera isachatokwane zvaunga uchida zviya nekuti uri kukwira nokudzika every day
my hove
uthu mamu upesa into ekhathaza kakhulu ukuthi uma le mali yakho ebanki mhla usithi uyayithatha sebe kugabela sebe kutshela ukuthi uzothola engaka pho ungabe lokhu uyithatha kancane 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 ayizikwenelisa lento ofuna ukuthi uzisebenzisele ngokufuna kwakho yiyo inkathazo ayichasisayo lapha
Tisatenderera mberi tomboverenga zvataona kubva paFacebook Facebook page edu tiri kuona ndichakupai pane rimwe yakanyorwa nesindevele saka ndichakupai my home mugoverenga tina Danisa Justice Ncube ari kuti bond notes are not ready today we were given South African rands which were said that if you want even 20 million you can get it. So that's another situation that's in Zimbabwe. Someone is writing, Munorwe ichabata, why can't we use the rand as a sole legal tender? Emmanuel Chintengo, better use rand, not bonds. Ah, vamwe vanenge vanyanyorwa dzikana sisi tutsirai. Vabva kuti no comment. Vabva vaisa exclamation mark kuratidza kuti vasikufara nazvo. Tendai chigayo. Anoti adoption of rand is better than introduction of bond notes. Mukoma Ray Roy Kasimunena varikuti yes it's good you know and then varikuti tifoni Ray Tinei Manyere we are worried with this bond hatizotorerwa here mari dzedu sezvakaitika 2007-2008 varikutiwo zvetivafonere mukoma Deni Daniel tinotenda vati panhare dzavo Bela Ncube vatipo futi nhare dzavo saka tichange tichifonera vanhu vese vatitumira nhare dzavo idzi Philip Rongwe, the bottom line is Mugabe and his government must go. Then everything will start to make sense. There is a serious crisis of confidence in this government, especially in the way they are handling the cases of serious corruption, allegations leveled against top government officials and parastatals. And then Christopher Chelala says it is better for them to wait for the next election before they put their bond notes. Asali, but no one knows that so we will lose our money. So I'll give you to read what Best Piri wrote there in Debele.
Uthi uBest Piri, mina ngokubona kwami ngibona irandi leSouth Africa kuyilo elizothatha indawo. Lanxa engabe khona lawo mabond notes angeke aze asebenze okungaya ngapi. Azabe ekhandwa eZimbabwe njengoba sezwa kuthiwa iGermany bayala ukwenza. Bazazenzela njengogono. Ngeminyaka eyadlulayo ayekwenza.
Maybe just tell us in English what our person there said.
Best Piri laments the introduction of the bond notes and is saying that it is better for us to use the rand, the South African rand, so that it replaces this bond notes. And he's wondering where these bond notes are being printed. Because they heard that Germany declined.
Yes.
So they are worrying that as was done by the former governor of the Reserve Bank past years, something like that could recur. So that is the concern.
Thank you very much, Mrs. Hove. In fact, we are trying to get hold of the lady who was protesting in Germany. Her name is Albima Tarutse. She's one of the guests that are going to be helping us tonight to just tell us about her experience. Hopefully, we'll get hold of her because I spoke to her earlier on and she said she was very willing to be on the program. But she literally protested in Germany at the company where the bond notes were supposed to be printed. Toya kwa muri maibesa. Mburu kunzwa kuchema chema kuri kuita vanu. Muno tine jumwe zvikuta uruwa pada ndi mtandere Facebook izvi.
Ndiri kuzvinzwa. Kuchema, kuchema, kwega, kwega. Inini maonero angu ai zvanga zvakanaka dai zvaibvira kutodzokera parandi nekuti patakamborishandisawo ayo kuchema kwakusina kunyanya saizvi kuchema semachemera ari kuita vana ndiri kunzwa.
Randi ringabatsire sei?
Randi ringabatsira nokuti randi zvarinoita ukabudawo ukada kuenda ku South Africa ari kunoshanda. Wasvika ku South Africa ikoko ukada US dollar unogona kuripiwa une randi. Ukaenda ku Botswana kana uine randi unogona kupiwa pula. Saka kwese kwawaenda hako ina randi unogona kuita sei kuti uwane currency inoenderana nekwa upi kwawaenda.
Pakanaka apo. Mrs. Hove.
Hai uyachasa njalo u mamu upesa. Uthi ibond note leli kalisebenzi ungaphuma phandle. Alilinganise ngerand. Uthi kuye ngokubona kwakhe irand umuphuma la lusiya phecheya kwe uchaphu iborder ulakho ukuthi ulisebenzise. Ngakho awungaza ulikompele le bond note othi ungazuthi champu. So kuyi kuphelela kwakhona imali yakhona ayifiki ngale ngaphandle.
Aiwa tinotenda. Tinenge tine muteereri wedu wekutanga tomboenda kuna vamusaka vari kuwange. Makadiva musaka.
Tripo makadivi.
Aiwa tinokuchingamidza ipano pachirongwa chedu tipewo pfungwa dzenyu nezviri mudariro ezvinyaya yemabond noti.
No zvakanaka ai. Endri mbona songe kunza pepodi bari kuita zvakanaka. Zvandiri kutaura izvozvo ndezvizvi. Ukaona kana une ronda riya risati ratosogwa riya. Ukati ano ronda randa ndidii ritosogwe. Rega ndifambe ndishingirire ndifamba seizvozvo. Zviri raiti mafambiro andakaita aripori. Ndichireverera chizvozvo ndichireverera kuti. Kana bondi rasvika iroro ayo vakawanda vari kuti ya varidi bondi tinofanirwa kushandisa chi marand kana kuti maus maus nemarand haisi mari yenyika ini. This is a nation inofanirwa kuva necurrency yayo. Tinofanirwa kugara mune zvinhu zvedu kwanzi ibadza romundi remunhu harina urimo hapana zvaungaite naro.
Aiwa.
Now, kana tine baza redu rokurima naro tinogona kusangana umwewo chano baza rakweri ari tikuita zvakanaka regai ndikuoreke semangwana tichazokutorera kana tichazokutonga kana tichazokuitira mitemo pane izvozvo asi kana une rako chero richinzi harina boi hariiti zvakanaka chingira chete mangwana tichazowana chinhu chiri icho ndoona kutogadzira kwezvinhu zvachona ndikoko kwatikuitika. So isusu ngati titevedzei vatungamiri vedu ivavo ivavo vakasarudzwa inai bhirivhi in christianity. So zvainobhirivha in christianity ndoti maleaders vedu ivavo vakaiswa namwari inguva iyoyo yatakati asi kana tichivapikisa toti ivovo titakati isu toti takati ano its not our duty to oppose abazi munozoona kuti munuye anoopposa takawanda. Ndiyo panobuda kusabudira kwezvinhu because munenge musiri pamwe chete iye anenge achitevera shure achikanganisa chete shure kwako achikanganisa chete iwe chiedza kugadzira kuti ndikasvika paya ndoita pakati ndoita pakati asi uyu manjari shure you are not together ari kutaimira maroki points ako ndiyachazokuvata panje but inini ndiri kuti dai tichiita semasvosve masvosve munoona riya rokutanda kana richitungamira kuno tsvagadzokutya iro riya ukariuraya mberi the automatic chance choose another leader atavatungamira kuti vagowana chikafu chavo asi manje ukapedzisira ukuuraya about 3 Unaona udoka udingu mango.
Mhm.
Vanogara. Bake ini I advise kuti dai 31 tote tova very humble tote tungayuri wedi wao batinazo and I believe.
Mhm. Naredza wao dzinenge dzadona asi Mrs. Hove apparently actually he speaks Ndebele, so I was hoping that if he was still on the line you were going to speak to him, but like you heard Mr. Msaka from Wange saying let the bond notes come. And we shouldn't really, people should not really be, you know, saying they're not happy because whoever is ruling Zimbabwe right now was appointed by God. And good, we have a pastor right here. What's your view on what Mr. Msaka was saying?
Ndinotenda nekutaura kwaita baba Msaka. Vapa muenzaniso kuti badza rako riri nani panero mumwe. Icho kwadi ichocho. Asi kana badza rako rikange rachikoka panguva iyoyo. Uchida kupfurira mberi nekutsakura. Aunga gareka pandima iri pakati. Uchiti ayasaga badza rangu rachikoka. Kana uine wako ari padhuze. Unomuti naiwe hama yangu. Ndipo badza rako. Ndipfurire mberi nekudini. Nokusakura. Ndichizogadzirisa rangu.
Aiwa. Panzwika apo. Mai Hove.
Uyachasisa kuti kutwa ikhuba lakho. Ngelakho. Lingcono lilo elomunye umuse yaboleka kwelomunye alize lafana lelakho kungcono ukusebenzisela kwikhuba.
And we are lucky we were talking about Miss Aubima Tarutse, one of the ladies that actually did like solo demos in Germany. She's actually on the line to join us. Hello Aubi.
Hai
magali yanyasana magali. Ai wa tiriwadi. Tafatafara chaizvo titakwanisa kukuona. Imombotitsana nguro kuti makazvambisa sei tirikunzwa kuti bond note iri raifana kunge riri ku print kwa ikoko ku Germany. Haricha print kwa ikoko. And imi makataura imi kuti pane zvamaimboita muchenda unoratidzira. Maenda unoratidzira kupi?
Iyo company yate iyoyo yema bond note. Ndiyo waka printa mari yedu na 2008. Saka pane nguva iyoyo kutoti hurumende yeku Germany yakavati chirega kuprinta mari nekuti hurumende yeku Zimbabwe inodzvira vanhu vayo. Saka kana musinga machingoprinta mari iyoyo muri kukurudzira izvozvo. Saka pane zvakazvatobhoitika vakatomira kuprinta mari yacho iyoyo. Saka inini pandanga ndichitsvaga ndida kuona kuti ari kuprinta mari ndiani. Nekuti ndiri kunoka ndikudzemene ndakati ndinokunongosvika kuti gogogoi munombozivawo here kuti makoda kuda kumira zvakanaka. Saka ndinofananga ndichida kuita. Ndaona kampani iya ndakangoitawo research yangu. Saka ndakaona panapa pakabva pane zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Saka ndakaona kuti ndikanisandisa information yacho yandinayo iyoyo. Ndivaudze kuti ndirikuzviziva kuti na 2007-2008 makaregera kuprinta mari papisaka pekuti hurumende yeZimbabwe yanga ichidzvinyirira vanhu vayo. Muri kuzviziva here kuti nanhasi iri kudzvinyirira vanhu vayo. Saka zvichireva kuti kana makamira kuprinta mari yacho pamusaka paizvozvo zvinoreva kuti saka hazvisi kuita kakuti murame muchidaro nekuti makataurwa nehurumende yenyika yenyu uyezve neUN kuti chimisai zvamuri kuita izvi. Saka ndakafona ndichivataurira vakada kuti kunge vanga vasingazviziye zvakanzi Zimbabwe hatitomboita business neZimbabwe kubvira 2007-2008. Anyway, zvakadaro tinyorerai tsamba inini inotaura kuti hatisi kuprinta mabond notes wayo. Ndigutsani kubva vandinyorera tsamba yacho nachitaura kuti hatisi kuprinta mabond notes. Asi pakutaura pandakada nemunhu wandakataura naye akaita kunge achitidziva akatomhonditi wapuwa nhani namba yangu. Gavhumendi inga yakasvika pano kupa zita rangu inini kana ndichida kutaura nezvezimbabwe nemotaura negavhumendi yekuzimbabwe. Munenge muda kuti chityidzira panapa ndakatina handitimbokuchityidzirai ndida kutokuudza chezvazvii nekuti nyika kwaida vakubvumidze majournalist anobva kukure. Hamutombobvumira dai manga muda kutomboziva kuti kuzimbabwe kune chii hamupapinde pabhodha pedu. Saka inini ndobva kuzimbabwe. Saka ndatitega ndikuudzei zvandinoziva nezvandinoona inini semunhu wekuzimbabwe. Saka akanyora tsamba iya mukadzi uya ichisara kuti aiwa sisi hatisi kuprinta. Saka ndakangofunga kuti zvavati havasi kuprinta pamwe shuwa havasi kuprinta. Asi manheru ati ndakazofonerwawo nemumwe mukuru mukuru wemanyuspepa avo wechitichi achiti hauna kutaura namai ava. Vakatipana manheru kuno kuGermany vanhu vatonaka havaite zvezvekusenza kusvika zuva radoka. Bhizinesi iri very strict kunoko. Saka vakandifonera kwadoka kuti hauna kutaura namai nhingi. Ndakati Kama hundi kuna nguwa zinezi. Mungu na nukuna na maini ingisei kwa inda taura na wanda kati. Anyway, inini kutala kwa naira na wuka. Ingine urikudino rekoda ma conversations angu ni are very important. Kutula kutiki. This is okuti. Because nangashita kutu nura futi pasi kutikatala kutichisho kutichisho. Sama nangashita urikoda nizo ziva. Kutitatala ni aze. Ndaka nisaka na rekoda conversation ya hato. Saka na mtila na wuta na maini wache wa woka. Amene kutuzo nguono kala singa za wuza wakufuza wakuda kuburi kwa kutu na taura nani. Saka mkazi ya kata wapenga kati. Jananda suta kaputa kudaru unu rekoda conversation. Kata kata iso za tukuta wala izo ziso ndi uto rekoda. Izo zi. Kubazi na phone pasi. Saka ndopa naka wana wati aywa. Kana babane nya eripo. Wana waru kutu na mabono. Saka za nakangu wetu wanda kangu wati mazuwese. Saka saka itika uzimbabwe na itumira. Wana pa waka nandu wa matiegas ma kombi zitumira. Wakati kwa msoro wa chitumira. Zizu wata wala izraitika na asku Zimbabwe isu. Kana mtida uta wala nema nuvacho. Kana mtida uta wala nema loya acho. Chinao. Andisi. Dato kuzai. Saka anyway, dosa wangu iti kani tingo tumira. And then we kuta jamuka waka zumbondi. Pono mwe musu waka chi kosu. Kwa mba sayi ndakama uzo soka zora iti ngati ure futi. Awa waka zumbondi wati amba chayo wema loya zuo wati vunzo uti. Mzimi ya mwiku pinta wakana mazatari. Saka reputation yao I think ne janga zaidi kama 2007-2008 kuduka kuna kupana naka ne kuzimbabwe kutimu naka demonstrator azuna basa shine basa shine basa shinoto kama lino tanga kuto vunduka kutisaka tuweta say saka nisina zira nguti ichoku wadi ya kuti ndosaka basa na kupinta nukuti papa hapana awana kubula bachena kuzimbabwe wana wata kuti zafamba say wangoti kama ni kujamini ya iskupinda saba dozi kazi wataura pana chini kata wuzi saka tina ngoti njini patika mwanjisi nini mwanjisi na hiyo mwanjisi na hiyo haruku ya haruku ya saka tina zivota haruku ya kwa upi
ayo wapaka naka sisi au bimata rizemombu bata jenyuma kadaru. You heard the Mrs. Hove from Albimata who was speaking to us from Germany. And actually, I saw a post that Advocate Fadzai Maher, who we are also trying to get, you know, actually, you know, gave a shout out to say at least, you know, citizens are taking it, you know, amongst themselves to do something when they know about a situation. So she did something. She started calling the company that was supposed to be printing the bond notes, but she's saying she's not taking all credit because obviously other people also were pressurizing the company that was supposed to be printing the bond notes, and also she's not sure that's the reason why they are not being printed. But like she said, the bond notes are coming, whether they printed in Germany or not. Your view?
My view, or you want me to say what she said?
Yes.
Nkosikazi Mataruse uthi yena ngokubona kwakhe wabona ukuthi indaba le yamabond notes ayimsuthisanga kahle, wasezibuza ukuthi pho ngingenzani ngingomunye lami engingayijabuleliyo. Wasesukuma ke wayakhuluma lalabo ababe edinde amabond notes ngo-2008, wayababuza ukuthi kathi yini lingabantu abakhanya bezadinda amabond notes lize liyekele ukudinda lithi ngoba kwakutheni izinto eZimbabwe azijintshanga kulokho kusukele ngo-2008 abantu balokho behlukumezwa ihulumende. Hayi, wabaqonda ke wabatshela zagcwala base bemthembisa ukuthi hayi bazambhalela incwadi ethi ukuthi bona kabaza ukudinda lawo ma-bond notes. Yikho kuzwa kwami.
Yebo.
Kodwa ubesekhulume ngomunye omkhulu wamaphepha esithi bazama labo ukuthi badinga indlela yokuthi bazwe ukuthi kanti indaba yama-bond notes ihamba kanje.
And I think Mrs. Hove, you have a caller who's calling us. You can take him.
Silo Brian Dube ose South Africa. Siyakwamukela ke Dube.
Awalinjani?
Hayi, siyaphila. Unjani ke wena khona ngapho?
Mina ngiyaphila, kungena kuphela.
Hayi, kuhle, siyabonga ukuthi usitshayela ucingo. Akusitsheleke wena ubona njani?
Hayi, le ndaba yama-bond notes mina ngibona indaba engalunganga ngoba yabona ama-bond notes asibisela khona lapho ku-shortage of food. Ngoba akekho umuntu ongafuna ukuthi eyostoka erandi ebese buya sezothengisa ngama-bond notes.
Hayi, siyakuzwa baba. Siyabuza, qhubeka phambili.
akekho vele umuntu kuzoabantu sebengasayi ukuthi beyostoka ngaphandle like kubo-South Africa even kubobhotswana baya beyostoka ngeke kwazi ukuthi eyostoka ngepula ebuye edayise nge-bond note i-bond note yona isebenza ezimbabwe kuphela ngeke kwazi ukuthi isebenze kwamanye amazwe mina the way engibona ngakhona ngibone ngani mina i-ZANU-P F sihlulekile
isihlulekile
impela kungcono bona bebeke izitulo phansi kungena abanye abantu abazokwazi ukuthi bekwazi ukubusa nalo iningi
siyakuzwa ba siyakuzwa sibili ngithemba
ngoba ama-bond angiyiboni indaba yama-bond not indaba enhle izosibisela ekulambeni futhi ekulambeni okukhulu
siyakuzwa ba siyakuzwa yikho usuqedile na ukusichasisela ngokubona kwakho
hayi sengiqedile ukuchasisela hayi ama-bond not alungamile
hayi siyabonga sibili siyabonga kakhulu Now, okay. he is saying that it takes us back to the sad memory when there was food shortages. Now, he says, just think about it. Somebody who is a trader goes with their hard currency across the border to buy whatever it is that they want to come back home and resell. But when they come back home, they have to sell in bond notes. What are they going to do with those bond notes? And he feels that ZANU-PF has failed dismally. There should be a change. They should just step aside and allow other people to take over and try again.
Thank you there, Mrs. Hove. Amaibesa, muri kunzwa zvataura mutereri wedu uye zvine zviri kutaurwawo nevamwe. Motipo pfungwa dzenyu.
Ndiri kuzvinzwa. Ini chandoda kungokurudzira mhuri yeZimbabwe ndechekuti mari ndovane remangwana reZimbabwe. Uye mari ndovanogona kutira nyika yeZimbabwe zvakanaka. Chandoda kukukurudzira ndechekuti ngatinamatire nyika yedu. Mari vakasapindira tinotaura chino nechocho 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 zvigoramba zvakangodaro. Isu ngatiende pamabvi tidane kuna mwari wedu atirangarire.
Let me just take some Facebook messages that we received on VOA Shona. Tinasisi rumbidzai dibuka vatipa namba dzavo saka tichange tichikufonerai kuti mupinde muchirongwa mai mimi mugara vatipa zve namba dzavo hapana chavataura Micheki chinefu tapiwa namba dzavo vati vada kupinda muchirongwa Peter Poto vatipa futi namba dzavo vati vada kupinda muchirongwa na Hilton Morris komadi kurega mateleconferences pachirongwa ichi motifonera to give one point and call another to cast a net wider Maybe you can call 5 different guests. Moverenga ma WhatsApp ni ma Facebook comments. Mumwe arutaura. Mukoma obei gacha. Ini pandinetsa ndepe kuti munhu kubasa achatambira bondi here. Ko kushopo zvine zvichatengwa nebondi here. Pakaipa apa. Ndokutaura kwa mukoma obei gacha. Asi vese vatati tiri kukufonerai madzimai vanga vari pa Facebook page yedu VOA Shona. Tichakufonerai munguva inotevera tiri kuedza nare dziri kuti netsei asi tichiramba tichiedza. Mrs. Hove?
Ya, uyakhuthaza ukuthi abantu abasichayelayo bachiye number zabo. Hayi, sizobuyela kubo sibachayele. And siyabuzwa udubo abakhalaza ngalo. Umayiphesa layo ubeke wathi ufahla-fahla ngamafitshane wathi hayi, inkosi iyazi. Ngakho thina sifanele ukuthi sazi ukuthi inkosi umingenela ingenela lathi sikhulekile ngakho kasikhulekeni sicele inkosini
Very interesting comments there on the Facebook from some of our listeners. And we are actually trying to get hold of some of our people that actually responded on our VOA Facebook page. Tombo zogira kwa muri, maibesa muruku kurizira imi kutivanu, gava namati. Asiva mwari kuti pama vitiripo. Zvoenda kusvika rini, zvizvimwe zvingaitwa nemudzimai, ari kuteerera ari kunzwa uku, kuti remangwana rijeke.
Amen. Regai semunhu wamufundisi munotongondibatsirawo ndinotongoti amen pese pese tajaira kudaro. Inini munhu wemudzimai chandoda kungokukurudzira ndechekuti rambira pamabvi. Pamabvi ini ndopandakatenda ndopandakagamuchira kuti ndopane mhinduro yezvinhu zvese. Mabvi haanyadzise. Uri pepa pondo panouya mai ma ideas. Mwari vane vanozarurira. Uri pamabvipa apo unozarurirwa kuti woita sei, upfurira mberi sei, wotora business ripi, woita chipi, uri pamabvi ipapo. Mwari vanokupa nyasha.
Ayo pakanaka. I understand that we have advocate Fadzai Mahere on the line. We have been searching for her everywhere, and I think we finally have her, so she can give us the legal side, because she has been really doing a good job in posting on Facebook, trying to educate people on the legality of what's going on in Zimbabwe. Welcome to the program, Advocate Mahere. I understand. Oh, okay. I understand there is a little bit of a mix-up, but we'll keep trying her. But Ms. Mataruse, you're on the line. Hello. There from Germany. Tell us a little bit about, like, what other efforts are you making to change the situation in Zimbabwe? What can people out there do, looking at the current situation?
Okay, I hope the advocate, Badai Mahere, can explain this further, because I know this morning she posted something.
Yes, we're trying to get her. I think there's a little bit of a mix-up. The line wasn't good, but we're trying to get her. So you just give us
perhaps
your
view. She can explain it further, but she had basically said that Stanbic Bank, which is one of the banks, is sending letters out to clients, and her advice was don't sign it.
Okay.
Because obviously if you sign it, you are then cancelling the original agreement that you have with the bank. Your agreement was not bond notes, it was in a certain currency. But I just want to go back to something that the gentleman said about Baza.
Yes.
And he said, this is Baza, Edu. You know, it's a wonderful, wonderful story he's told. But let's be very, very real about Baza. Baza Rakamira State. Because Mufana Nido, Baza, Chairo Chairo, Mufana Nido. It's almost like a life-size photograph on a cardboard of Bazairo. This is what the bond note is. Let's not fool each other. It's not real money. Saka Bazairo kai rwari piwa iroro ratu kuti ndatovene mapadza edu. Okay, wopuwa Bazairo rwo. Saka wasiya 5 US yako wapuwa 5 bond. Saka wasiya Bazairo chairo wapuwa Bazairo tiriro rebepa. Unofushira nebazaria. Someone no matter kaka one no matter that bende mangwana uchada kutsvaka rimwe badza rechituka kuti uite the same thing kwakubatanidza mapadza two if inflation kaiyoyo mangwana wotsvaka rimwe futi nekuti harisi badza chairo chairo ngatisanyepuranai vanhu wega ngatisanyepuranai zvakaitika ndezvekuti mabank ese akaisa mari mubank of Zimbabwe mari yakadyiwa nehurumende. Saka vanhu vari kumira kuti komari taiotora mari dzenu muri kuona maqueue at 2 kilometers. Vanhu vakuda mari dzavo mari hamuna. Saka hurumende yakuti saka toita sei vanhu vakuda mari dzavo takadya mari, takatora mari vakati ngatichigadzirei mari. Ndo mari yamuri kupa mapadza aya mufananidzo wemapadza apana badza 1 rinotombostenza and haurime munda wakapedza. This is I want to take from that analogy yavapiwa.
Yes.
Thank you very much for that analogy. We'll work with it, but let's bring reality to it. This is not real money.
Thank you for your contribution, Ms. Mataruse. Mrs. Hove.
Uchiena umfanekiso lo wekhuba. Umfanekiso nje. Ibond note uyacho ukuthi ibond note ayisimali. Ikhuba lilayo ukuthi liqamuke yi-inflation ngokuzwa kwami. So uthi yena na ihulumende yathatha imali kungasimfanele ukuthi ithathe ngoba isiyo mali yehulumende, imali yabantu. Yikho enguzwileyo.
Thank you there. Maibesa, mune mamwe mabasa imi amuri kuita kuZimbabwe, makataura kuti pane sangano ramunoshanda naro. Mamwe mabasa api amuri kuita?
Ini ndiri muimbi. Ndiri muimbi, ndinotori nealbum rangu rimwe chete randaka rekoda muna 2008. Izvo ndiri kutoshanda kuti ndirekode rimwe. Ndichida kutoti nditori rekoda ndichiri muno iroro rimwe racho rechipiri iroro.
Inga nasi zvatonaka. Dai tanga taramba tichingotaura zvemabond notes tisina kuziva kuti munoita zvekuimba. Asi chimboti tsenurai mbijana. Kunawa wakati ravanzu.
Chimbo chandoda kukuimbira ichinowanikwa pa first album ndiyo title track chinonzi Mambo Kumafuro. Pano paita nyaya, nyaya ya Daviti Mambo. Mwari wakatuma, Sameri muranda wake, endao kwa Jese, pavana wake avo, ari komukomana, wandichagadza kuva mambo. Ndiri mambo kumafuro, ndiri mambo kumafuro, ndiri mambo inini. Ndiri mambo kumafuro, uri mambo kumafuro, uri mambo kumafuro, uri mambo iwewe, uri mambo kumafuro. Sameri wakaenda, asikawo kwa Jese, akasikawo variko, wakomana wakanaka. Vakashika vakakwana vakoma vaDaviti asi pakati pavo pakashaikwawo mumwe pakashaikwawo mumwe agagadzwa kuva mambo Eliabi wafura mwari vamuramba Abinadabi wafura mwari vamuramba Shama wafura mwari vamunamba Sameri wovunza Jese, kunaiwewo Jese, vana vako ndivo here, hapachina womumwe. Jese anoti kwete, chiriko chikomana, Daviti chikomana, chiriko kumafuro.
Murikuiona sei nayo ube.
Lizizwele balaleli kambe ngabe ngisathi umuntu besixoxa sonke ngingakwazi ukuthi le Lwizi ilizwe limnandi kangaka uyahlabela umama lo hayi a uthi ule album ayikhupha ngo 2008 and khathesi usebenzela esibili u ingoma le ayihlabeleyo uthi ivela ku album yesibili ha kumnandi kuhle
ha mayibesa shokwadi na Stafara. Nekuti kashoma kuti tinzwe zvimwe zvinhu zviri kuita madzimai nekuti takanyanyo tarisana nezvinetswa zviri munyika asi pane zvimwe sekutaura kwamaita kuti muri kuita zvekuimba zviri kubuda kubva mumadzimai tinotenda nezvamatiitira izvi saka chii chakaita kuti mufunge kunyora rwuyo
rwuyo urwu chakaita kuti ndifunge kurunyora ndakanga ndaverenga nawo ya David ndaiverenga ndokubva ndayandiitira zvakanaka. Ndobva ndaona kuti zvakaitika pana David ndezvekuti David akazodzwa naSamuel kuve mambo. Asi haana kupinda mupalace pakare pakare ipapo. Akamboenda zvake kumafuro kuti unopfuurira mberi achiita sei achifudza makwai. After 7 years, David ndopaari kuzodzoka kuti aite sei agare mupalace. Saka ndaingotarisa upenyu hwangu inini machallenges andakaita go through. But ndobva ndazviona kuti no, inini ndakazodzwa naMwari. It doesn't matter kuti ndichiri kumafuro like David. Pane mazviri kuitika zviri kundivhiringidza kuti ndinyatsosvika paya chipekuti I'm now in the palace ndakutonga. But still ndakangotenda kuti ndiri mambo kumafuro. Ndopa ndakazoimba chimbo icho chichi.
Aiwa tinotenda. Tombodzokera kuna sisi. Tine muteereri taura yenyu navo maiwe.
Silo Chris Ncube o se London. Sicela ukuzwa ke kuwe Ncube.
Hello.
Yebo Ncube siyakuzwa.
Liyangizwa mama.
Hayi, qhubekela phambili.
Angila amagama amaningi nje bengithi lami ngicomment ngizwa ngilalele lapha. Ngalolu daba olukhulunywayo lapha ngisimo sakithe ekhaya eZimbabwe. Khona kusiphatha kabi sibili ngoba thina lati silapha emazweni siyabe sisebenza sizama ukuthi sithumele izihlobo sincedise emakhaya. Kodwa mase bezaphiwa ama bond notes amaphepha. Bazo abanyeke besakwazi ukuthi bethi bezisize bethenga ngaphandle bebuye ukuthi bezothengisa ekhaya bazokwenza kanjani lokho ngoba phela leyo mali yabingakwanise ukuthi iphume yesebenza ngaphandle ende kukithi sina esibhenkayo eZimbabwe mase sifika ekhaya sesifika sesiphiwa amaphepha laphana ngiyabona ukuthi kuyabe kungasasebenzi. Mina ngokungami mboni ngathi government siyehlulekile sibili siyehlulekile so kumele ukuthi ngabe banikeza abanye bethathe beqhubeke bephambili ngoba sebehlulekile sibili akusekho okunye singabe sisazimisele ukuthi singakubona kule government ngoba mangabe so sebesuka besiya phambili ambona ukuthi bazanikezana abantu ngoba kungasuka ukwehluleke kudlule kuloko baza banikeza ini abantu ngoba nama bond note engafaila njenga ku 2008-2007 isituation iyayenzakalayo ayizangi abantu abaningi singabheka ama business amaningi hawa abantu bahlupheka namanje behlule ukuthi bekwanise ukuqhubekela phambili abanye namanje basahlupheka ba recovera from isikhathi lesiya esingawo ukuthi sesicela lokuthi uhulumende ngawuyezwa izikhalo zabantu and abantu abasafuni bonke abantu abazamayo igovernment iyazama ukubaphushela phansi ukuthi bengakwanisi ukuthi bezikhulumele so into leso kumele ukuthi abantu bonke bezame ukuthi sibambaneni sibili silisane nale government ukuthi iziphume silisane layo ngendlela ezithobekileyo ezibonisayo ukuthi hayi abantu sebethwele nzima abasafuni ukuthi beqhubeke bebuswa yile government ngoba kufela lutho esisalulindile ukuthi sizalibona olutsha abantwana abazalwayo manje bazi government leveli bathwalisa nzima thina sithe sikhula besikholisa sisidla ama ice cream manje abantwana balezi nsuku abasoze bekubone lokhu ngoba akusekho kuhle okukhona igovernment ekulethayo esikolo besiphiwa uchago sisenzani kodwa manje sokuphelile sesifuna igovernment entsha ezasiqhubekisa laphambili kube kuhle
hayi
ngoba la lesilayo ayisedlulile siyehlulekile hayi mina ngokungami ngithi hayi mangabe kungaba le ndlela ukuthi sizame ukuthi zibone ukuthi abantu abasafuni sebekhathele ngayo sebegugile abadala abanye sebelala uma kukhulunywa abasakwanisi ukwenza lutho
hayi siyakuzwa Ncube siyabonga ukuthi usitshayele ithi ngichasiseleka abanye abangezwayo ukuthi ubusithini
hayi kulungile
siyakubonga baba now he is telling us that he is not happy with the goings on in Zimbabwe and he is lamenting what the diasporans are having to go through. He says people outside the country, they work so hard and they send money to families back home. But after all the sacrifices, people get to be given bond money and he really doesn't agree with that. He thinks the government has failed. It should just acknowledge that it has failed and hand over the baton sticks. And he's urging other people to use lawful means to change the government. And he is referring back to the days when he was young, where children lived like children. They ate ice cream and they really enjoyed. Yet nowadays, the children nowadays don't even know the luxury of things like that. So that is his major concern, that let the government pass on the baton stick so that it's all done lawfully.
Mm-hmm. Very interesting comment. Trukunzwa mkoma vafona ivo vari ku United Kingdom vari kuti chiri kunyanya kuvarwadza ivo ndechekuti zvichaitika kumari dzinenge dzichitumirwa nevamwe apo vari kuenda ivo inenge ichibva ku diaspora vari kuti vanhu vari diaspora vanoshanda zvakasimba chaizvo zvokuti vanenge vaida kuti mari yavo dai yasvika kumba ichibatsira hama neshamwari ichibatsirawo iri US dollar kwete iri ya mabond note vari kuti ivo vana mazuva ano havachararama upenyu hwevana hwekuti kudhara waiona vana vachidya maice cream vachiita zvakadai dai zvakadai vamwe vanozvikwanisa pari zvino asi nekuoma kwaita zvino mukoma ava vari kuti zvichaomesesa nekuuya kwebond note uye vari kuti ivo havasi kufara nematongerwo ari kuitwa nyika pari zvino government kana yatadza ngaichipawo vamwe on that note tina Musa Chuma ari kuVictoria Falls vachuma
makadii zvenyu
aiwa tiri wadi makadii imimi
ndiripo hangu
ehe ndofunga
regai nimgoti ndijana
ehe vachuma
muri kutaura iyi
munokwanisa kudzora volume yenyu here dzorai volume yeradio noti ndiri kuzvinzwa pafoni yenyu ipapa ndiri kunzwa ini ndiri kutaura ndiri ikoko
okay, zvakunitwa zvakanaka.
Ya, Steric.
Hello.
Eh, taura in.
Bongo. Eh, zana dango comment angu. Eh, no comment angu di tuto angu. Nyaya ya chomera. Zane tamani amunom. Eh, chiru ya nyorwa zane chukuti. Ininda banka Maria angu iri mayes dollar. Anjika. Eh, sa Maria angu iri mayes dollar. Asa those bond note rakangu enzana yes dollar ne one yes I mean bond rakangenzana. Asuri ni tuto buda kunze kwenyika. Maria is a good batter. Any nation goes to Zango Zatu Santa in the multi currency. Let's say, all right, the US dollar works in Zimbabwe, the rand works in Zimbabwe, the yen works in Zimbabwe. We are my banks, Aga Bumiro Kutivan, Lapan is so quick as a Kuvuramaki, my foreign account.
Hello?
Hello, ma'am.
Atorin. Hello.
Yabo mama.
Murikuondinzwa afoni ninenge isiri kuita zvakanaka.
Ifoni yeni khanyisi hlupa hlupa. Siya zvana na.
Havachisipo nare yavo yadona.
Ikhuluma lami mama.
Ai khuluma baba sithi asisakuzwa kuhle ifoni yakho nibe ngathi siqhamukile.
Aye eyami inyalizwa kahle kahle mama
nifuna ngikubeke ngokubeka baba qhubeka sitshele silalele.
Hayi lami ngedoke ngigcizelela kulokho edengikutsho mama ukuthi angithi liyabona manje ukuthi my government ingafaka lawo ma-bond notes kuzokhoza ukuthi kuzoba lento eziningi ezabe sezihlupha abantu abazama ukuthi ma bezama ukuthi bezithengele ukudla bekuthi ama-business ukuthi bewoda ngaphandle bebise ukudla elizweni kuyakhozela ukuthi kube nzima kulaba abalama-business njalo lalaba ama-business amancane ngoba eZimbabwe manje wonke umuntu uziphilisa ngokuthengisa emgwaqweni. Abanye ngabakwanisa ukuyaphuma beyithenga ngaphandle kwamazwe, abanye ngabazama ukuthenga eduzane kwalabo abakwanisa ukuyathenga ngaphandle. I-trading yangkhona kuzaba nzima kulabo ababisa ngobuningi bokudla eZimbabwe. So sengathi i-government why ingathathi kulawa ama-currency aseduzane njengamapula amarandi kusebenze yona imali, at least uphiwe imali ngoba wena uyabe ufake imali ebhenki. Ukuthi wena ufake $100,000 ebhenki uye phiwa $100,000 amaphepha akuhambi. Yikho kuyasenza sihlale sihlupheka sibuyela emuva sizama ukuthi siphile kodwa siphila nzima ngegovernment engaphuma inikeza abanye izikhundla. Kungangokuthi sesithole nzima sikhathele ngale government. And the government iyabona ukuthi abantu abasafuni buyaphetha ngani betshaya abantu bebopha abantu besenzana akubasizi. And umhlaba wonke uyabona ukuthi into abayenzayo ayisiyonto elungileyo ukuhlukumeza ama-citizen ayiwo ayivotela i-government le ukuthi ingene kupower. Why bengalaleli izikhalo zabantu abayibo abayifaka embusweni ngoba ama-voters yiwo abavotayo. Manje kuyabuya ukhetho kuka-2018 bazincenga labo bantu bebuya kuyafana nokuthi ulanda umntanakho umtshaye the day ufuna ukuthi ekusebenzeni eyenze something usumncenga ngezwithi ukuthi hayi nazizwithi mntanami uwuza lapho uyenze lokhu lalokhu. Yikho abakwenzayo abantwini abasemakhaya abahluphekayo ukuthi ngesikhathi sokulesikhathi sokhetho bayahamba emakhaya beyokuthi hhayi siyalinika inhlanyelo siyalinika amakhubu okulima. After that kungaphela ukuvota sebevotile theyagone nakuphinde ubabone futhi bazabuya ngalwana umnyaka 4 years later sokuzokuthi hhayi sibenika ukudla lapha lala. And i-government ebusayo ibheke bona labo abantu abathi ababebarejistile ukuthi ngabezanu benikeza bona ukudla. Akukho kahle lokho ngobana umuntu lo be eyi-opposition party kumele kuthithwe ngendlela efanayo elizweni. Hhayi ukuthi kuthiwe hhayi lo ngiwe-opposition party asingeke sikwazi ukuthi nibanikeza ukudla banqitshwa labo. Umuntu oselizweni kumele treatwe fairly, even if ngoba ama-opposition bathole nzima ekhaya lapha. Siyabona everyday bayatshaywa bayabona. Why ma kuyi-ruling party ilama-rally abantu abahlutshwa batshitswa kahle akula violence akula umuntu okuthiwa ubotshiwe
hayi siyakuzwa baba qedisa
sizamenini ukuthi sihlanganiseni konke abafundisi abangabe bephethe phezulu sikufake ukuthi besifakele phambili befundisa abantu ukuthi hayi indlela lesi sithwa ngayo ayikho kahle.
Thank you very much for your contribution.
Chumayezeleni abantu labasemakhaya betholi knowledge ukuthi hayi.
Hello.
Hayi usutshelile baba. Ngiyethemba abantu sebezwile. Hayi bazwile sibili ubuhlungu uchasisele. Siyakubonga kakhulu.
Hayi lami ngiyabonga kakhulu mama.
Siyabonga sibili. Now this is what he is saying. He is asking what is happening to the foreign currency that diasporans are sending home after working so hard. And he is talking about multi-currencies that we were using before. And now when we switch over to this bond notes, he sees a lot of suffering of businesses, especially the small business people. And he is talking about vending. Everyone is trying to sell something for survival. And he's saying he's wondering why government is not looking at using currencies of our neighbors like the rand, the Botswana pula. And he also feels that government is abusing people. It should listen to the voters. And for now, we know that from previous experience, rural people are given incentives during elections, which is tantamount to vote buying. And they tend to do that, give food and other handouts to ZANU-PF members. And they don't do the same for all the other people. Opposition. So he feels that it's not fair, the treatment of people. The government is for the people. It's not for one political party. And he is urging the pastors to educate the masses so that they are also fully informed about the goings on. That's how I understood it.
My best man's was a tower and coma vedu vangavar panari. A mumbuti de guvedu in duene in engea kuchikanan.
Dazinswa, ichoka digit gutarwana mkoma. Regain the tower in the city. Sekereke. Isus atina batu ratinot irin dora tinot sigira. Isus, we pray for the nation as a whole. Saka pakuchema kwevanhu nokudi ini ndinoramba chingoti kereke imimi muri kupi nekuti kada kutarisa kumashure vana vaIsraeri vaiti vakachema chechesho Mwari aivanzwa ogovapa izwi agovapindura pane zvese zviri kuitika izvi chechi iri kuti kudi Mwari vari kumboti kudi ngati mbofugamai timbobvunza umwari.
Tine mutereri wokupedzisira mukoma Simba Makoni. Asi mukoma Simba ndoziya munogara muchifona pano pachirongwa chedu saka nchangoti muti ga muchidimbu nekuti toda kudzokera kumadzimai ari munhu.
Yeah, okay, sizimavhema ndirokwadza dare madzimai tinokudai chose.
Ai what tinokudai mukoma Simba.
Iri pakuti nyanyaye yekuZimbabwe ikai ndekuti zvanhu pfa iterera. Ndogara ndakazvitaura zviri mukarangarira mashoko andogara ndakataura kuti avaterere, they are always writing everything. Ndikurambwa nemajority ndiyo anondozatoda kuita izvo mukada kuzitarisa ka there's a few who are benefiting from ZANU-PF. Those people ka ndo ano pane vamwe vakatotarisa kuita madhiri emariyo yavari kuti bond paper iyi pane vanotarisa kuita mari kuti vachatopfuma kuti zvinge rine bondi nekubuda kwebond paper ravo irori.
Aiwa mukoma Simba Reda akutombokukata ipapa panoti nguva yedu yashoma toda kumbodzokera kuna asisi Albi Matarise vari kuGermany asi ndokutendai mukoma Simba.
No, it's okay, Sima. I'm going to go to the DJ. All right.
Miss Matarose, if you're still on the line, just to round up, because we're coming to the end of the program, you heard there most people are lamenting that the government needs to correct what's going on. People don't want the bond note. A few are saying they do because they would like to see, you know, money in circulation. What's your view?
Well, they're not going to see money in circulation because it's not money. And because Advocate Mahere was not here, perhaps I can say on her behalf, for those people who get any letters from the bank, don't sign them. Or at the very least, get some legal advice, because you may find yourself agreeing to trade in your hard-earned currency for this paper money. It's not even money. It's monopoly money. So there's no point calling it money. It's not going to work as money. It's not real money. So I would just advise people not to sign anything. You have your agreement with the bank. And in fact, go to Fazai Mahere's Facebook page. It's, all the information is there. Mm. You have your original agreement with the bank. That's mm-hmm. the one you want to hold on to. Don't sign anything agreeing to any changes.
Aiwa, tinotenda sisi au bimataru zedu. Tukutenda yunge manga mine supano pachirungwa chedu nguwa yedu ndiyo ya jiganana. Asise kunzuka kwa maita madzimaine vangu wakaterira. Hanzi musa kurumbizi kusaina mapepa mune nge mapu wachipa kuma bank. Chagaima gweta kubatire kutisha muru kusaina yetu juno revei. But I would like to thank our in-house guest, Mrs. Dorcas Hove, a women and media expert. And Mrs. Netai.